chatakaona chikuru muzvikoro medu hamusi safe distance anenye yebrina recovid 19 takaita tsvakurudzo tichishandisa mastandard operating procedures akagadzirwa nehurumende yezimbabwe tikataura nevarairidzi nevana vechikoro pazvikoro zvinokwana izvo 200 tichitarisa kuti mune zvakatarwa zviri kuwanikwa here kubvira paplan yacho yekuti vana vangazvichengetedze sei nekuresponda kana paitika chigwere zvimwe zvikoro zvazvitorina plani zvachose tikatotarisa kunyaya yekuwanikwa kwemvura personal protective equipment nyaya yesocial distancing nyaya yehot sitting nezvimwe zviri mugwaro rakanyorwa nehurumende chatiri kuona ndechekuti zvikoro zvizhinji zvese zvatakataura nazvo zvinodarika 90% hazvisi safe for vana vedu nekuti zvakasikowa less than 50% yemaratings ataishandisa tichishandisa mastandard operating procedures saka zvikoro zvedu tiri kutotya zvakanyanya kuti denda recovid 19 rikadzoka wevhechitatu zvichamanikidzwa kuti zvivhare nekuti kutapurirana kwechirwere kuchanyanya muzvikoro zvemedu
zvamakawana mugwaro iri imi munozozvishandisa nenzira ipi
zvatakawana mugwaro iri tinozvishandisa pakuenda nazvo kuhurumende tichivaratidza kushata kwakaita zvinhu munyika tichivakumbira kuti vawedzere kutsigira zvikoro zvedu kuti zvichengetedzeke kuvana nevamwe vese vanopinda muzvikoro nevanenge vasara kumba tinozoritorazve gwaro ritichienda naro kune mamwe maorganisations anoda kubatsira zvedzidzo muzimbabwe vane hanya nedzidzo yemuzimbabwe kuti vaonewo mabatsiriro avangaite zvikoro zvedu kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda tinozvitora zvakare tichiendesa kune mamwe maunions tichidzidzisana kuti ndo mamiriro aita muzvikoro zvedu ngativanewo zvatinoita kuraise awareness muzvikoro nenyaya yesefiti kutiwo mamwe maunions sesu vakwanise kuisa information yakakwana muzvikoro umu
ongororo yenyu makanyanyotarisa matunhu api munyika
takatarisa matunhu ese ari gumi tichitora madistricts maviri mudunhu rega rega tochizoti district rega rega roita zvikoro 10 zvataitarisa saka zvireva kuti zvikoro zvatakazotarisa zvese zvaizokwana kuita 200 nyika yese
munotarisira kuita imwe ongororo here kana kuti ongororo iyoyi ndo yamuchangomira nayo
ticharamba tichienderera mberi tichiita ongororo idzi panenge paakupera kota yega yega mukatarisa ongororo yatakapedzisa kuita yange ari yemuna 2020 muna november yatakazvarura muna december tichazoitawo imwe ongororo panenge paakupera imwe kota ino yegore kota yatatanga izvezvi tichaita rimwe ongororo tozoburitsa tichitarisirwa kuti zvinhu zvinenge zvachinja pave neimprovement mumaschools edu tichitarisa safety yevana nevarairidzi nevamwe vese varimo.